chatasangana nacho ndechekuti ZANU-PF yadeploya vechidiki vayo kuti vakonzerese kuti vamise mameetings edu. So isu taona kuti hatingaendi mberi ZANU-PF ichiita zvairi kuita. Ndosaka vechidiki vemovement for democratic change vachitungamirwa naCommander Cecilia vadeploya vechidiki kuti vamake sure kuti vanoprotekta mukuru wenyika nekuprotekta leadership kuti meeting dziende mberi. Ndosaka taita mameeting edu successfully sezvikuripotwa mapicture muri kumaona mavideo zvimatigoni kuzoisa nekuti tingakwadzisa vamwe vanhu nekuti ZANU inohla kuti tava hurumende iri kutera yakunopinda.
Muri kunzwei, muri kuonei mamuri kufamba umu vasiziva?
Vanhu vese chandaona semutauriri wemovement for democratic change ndakamirira mutauriri wedu vaadvocate Mahere ndechekuti vanhu vese mumasvingo mumarizevha vari kutaura kuti yes, machallenges tinawo, yes, ZANU-PF inotyizira vanhu, asi isu semapurisa, isu sematicha, isu sevagari vemuno mumasvingo tiri kuti mukomana ngaapinde, nekuti kupinda kwake ndokupinda kwedu, ndo mashoko ari kutaura nevanhu.
Pane zvamuri kuronga here kuti misangano yenyu irambe ichibudirira?
ZANU-PF maitira ndeyekuti inoshandisa mhirizhonga against our leadership and our people. Isu semovement for democratic change toramba takamira panyaya runyararo tichiudza vatsigiri vedu kuti vanhu ngavasaita mhirizhonga mumamisha, nekuti ZANU iri kuda kupusha isusu vebato remDC kuti tiite zveviolence. Asi taudza vanhu vedu kuti munhu wese, hakuna munhu anofanira kuita violence, but tinofanira kuramba vanhu vedu vari vigilant and committed kuti tiende mberi.
Munofungei nekuedza kuvhiringwa kuri kuonekwa mune dzimwe nzvimbo dzamuri kuenda?
Isu tiri kuenda mberi nemapurogiramu edu, nekuti gore rino takaita wirirano, takaita sunga wirirano sevanhu vemovement for democratic change kuti nguva ino ndeyekubatanidza munhu wese, mavenda, madriver, maconductor, mastudents, mateacher, mapurisa, masoja, munhu wese paite gungano panyaya yekuti pari kudiwa shandiko munyika muno. Hazvina basa kuti tiri kutungamirwa nani, asi vanhu vezimbabwe vese vari kutaura kuti patinoita gungano rese tinofanira kuti isu sezvizvarwa zvezimbabwe titaure, tiwirirane kuti mukomana ngaapinde, because iro nodonzo ratiri kufamba naro sevanhu vemuzimbabwe.
Vasiziva, bato renyu richaita sei nenyaya dziri kuramba dzichiitika idzi?
Isu semovement for democratic change basa redu nderekufambisa shoko, asi munyika muno vanhu vese vaita sungawirirano panyaya yekuti panofanira kuitika shanduko munyika muno, because vanhu vari kurarama netsaona, vanhu havasi kuwana mari yekubhadhara zvikoro, vanhu havasi kuwana mushonga kuzvipatara, vanhu havasi kuwana minda yekuti varime. ZANU-PF iri kutora land, iri kutora vanhu minda. ZANU-PF iri kunyima vanhu pekugara. ZANU-PF iri kurwa vanhu. ZANU-PF iri kuwadza nenzara munyika muno. Salari haina basa, vanhu vachawana mapenjeni asina basa munyika muno. Asi isu semovement for democratic change tiri kubatana nemunhu wese weZimbabwe kuti paite shanduko munyika muno.